inini ndinoitwa Freeman Chari, ndiri kuUnited States. Nyaya yekorera iya iri kuitika muZimbabwe, what we did ndezvekuti takati vanhu vari kuno kunze uku, ko tikabatanidzawo tumari tushoma tichiona kuti tingabatsira sei. Saka ndakashanda naCarlton ari I think ari kuNew York, natete Savannah ari kuZimbabwe. Tikati isusu paGoFundMe mari yatisharaiza iyi toenda kuZimbabwe tunoona kuti tingaita sei. Saka in the past week takakwanisa kutenga madrip anokwanisawo kuita 1000 madrip nemabox emaglove. In total, zvese zvakaita about $2,150. Iyo imari yakarehwa nevanhu vari kuno kunze kwenyika vaingokanda kanzatu kanzatu vakaingokanda ipapo paGoFundMe. Tine imwe yatichiri kuramba tichingoreiza tichiona kuti tingabatsira nei. Tinenge tichingobvunzawo vana meya nevari kuZimbabwe kuti pamuri kuona pari kushota ndepapi ndezvipi zvatingabatsira. Saka zvatakakwanisa kutenga izvi takatozviendesa kwameya veHarare.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviwanikwe zvichiita mabasa sei amuri kuita aya?
Nyika yedu zvinhu zvikuru ndechekuti isusu semacitizens emunyika tinofanira kunge tichinzwana nekunzwirana urombo kuti ane chaanacho anobatsirawo asina. Ndizvo zvinoita kuti community isimuke. Saka apapa hurumende inofanira kunge ichishanda, asi hatingarambi tichingoimirira. Tinongotiwo apa takakwanisa ipapo, let's do what we can, nekuti pese patiri vamwe vane maopportunitieswo akati kudarika vamwe. Saka tinenge tichizoti ngatibatsire.